Mumuovanga varipakuratidzira pandi muzvarenda pamanyau avo vati vanhu vane urema wakurarama upenyu hwakaomarara zvikuru munyika nekuda kwekushayikwa kwemabasa. Muzvare manyau vatiwo mitengo yezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakaita semauche zvinodhura.
Matambudziko mazhinji akakura acho anengati atiri kunyanyokumbira kuti hurumende itiitire. Vakaremara atina pekugara pandinoti apa ndipo pangu, uye zvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakafanana nemawheelchair, macrutches, zvinhu zvinodhura zvekuti akaremara hapana kubasa kwatiri kuenda semazuviro atinoita kuti hakuna maindastry. Saka chii chatinokumbira pahurumende kuti dai vatinzwawo pachitemo chedu ichocho tigovawo nekurarama kwakaringana mukati menyika yezimbabwe sevana vezimbabwe.
Vawedzerwa vakati mahofisi mazhinji ehurumende haasi nyore kushandiswa nevakaremara, zvinozopa kuti itadze kuudza vamwe vane zvivakwa zvavo kuti vagadzirise dambudziko iri.
Pratini chatinotochemera nekukumbira kuti dai mabuildings ese akwanisika kuti tikwanise kupinda mumabuildings iyawo, kunyanyanyanya mabuildings ehurumende, zvivakwa zvehurumende, dai hurumende yaita iyo kuti zvivakwa zvayo zvipindise nevanhu vakaremara vanorarama neurema, ndoo kuti hurumende izokwanisa kuisa polisi yekuti mabuildings ese anovakwa muno munyika akwanise kufambisa nemunhu anorarama neurema. Nekuti pane zvimwe zvatinenge tichidawo kutoti tiite, asi tinodzvanyirirwa nekuda kwekuti ndikafunga kuti ndichanopinda sei apo. Saka ndozvatinokumbira.
Munyori mukuru musangano ratungamira kuratidzira uku reZimbabwe People and Friends for Children with Disabilities, ZPPCD, Vanyasha Nau, vati hurumende nevanofanirwa kunge vachimirira zvido zvavo havasi kuita zvavanotarisirwa kuita, zvopa kuti vatambure.
Tikatarisa vanoona nezvemari pavanopa mamwe mapazi ehurumende mari dzekuti vange vachizvirangarira isu vakaremara, hachina chimwe chetichatizi chatitinge tichiwaniswa. Zvinhu zvekuti izvozvo zvekutirwadza zvekare. Tine matambudziko atinosangana nawo mumugwagwa. Ukatarisa munhu anenge ane wheelchair anogona kunzi wheelchair yake aiwa iluggage, anofanira kuti anga achibhadhara luggage. Makumbo emunhu anganzi luggage here, asi vacho vanotimiririra havana zvavari kuita, havana matanho avari kutora kuti vange vachiita sei, vachigadzisa zvinhu zvakaita seizvozvo, nekuti havatomboranga ngarekuti chiriko. Saka tiuti tikazvimirira tega yesu kubva kulokal kanzi kumakanzuro edu kusvikira kumusoro kwacho kunogadzirwa mitemo, zvinowanikwa zvichitibatsira zvichitirerukira.
Mumwe zvaanga achiratidzira vaHenry Kane vatsigiwo vakati sevanhu vakaremara vava kuda kuzvimirira pachavo muzvirongwa zvehurumende zvakasiyana siyana, sezvo varivo vega vanogona kunzwisisa matambudziko avo.
Zvivakwa hazvitorina izvezvizvi, hatitorina zvivakwa zvizhinji, hazvikwanisi kuti zvifambe nengoro dzedu kuti tipinde tichiita zvakasununguka. Ndikangoda kukupai muenzaniso kuti zvivakwa zvizhinji zvamunoda kuona zvine panokwanisika kupinda nengoro dzedu zvivakwa zvino zvakafanana nemashopsi. Mashopsi anoitira ivo kuti vanhu kana vachishopa vachitenga zvinhu zvavo vanopusha ngoro dzavo dzenyu zvezvikapu. Hausi hazvina kugadziriwa zvakatariswa kuti ngoro dzedu dzifambe mumapaona. Ndosaka tiri kuti isusu nguva inei zvinhu zvese takasarira mumashure. Pese panoitwa chinhu kungave kana pamadzimai vanoti vanoda chikamu, asi isusu sei tichiwanikwa hatina chikamu chatinopuwa chakaita sei chakakura. Ndopa tinoona kuti takasarira zvinhu zvakawanda.
Vakaremara ava vasiya tsamba yenyunyuto kumahofisi emutauriri wedare reparamende vajakobho Mudhenda, kuhofisi yemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanova zvakare gurukota rinoona nezvemutemo, uye kumahofisi egurukota rinoona nezvevashanda amai Priska Mupfumira. Zvimwe zviri mutsamba yenyunyuto zvinosanganisira kutadza kwehurumende kutambira mutemo weUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities kutevedzera bumbiro renyika nekuita mutemo yavakaremara inofambirana nezviri mubumbiro pamwe nekuti nzvimbo dzekuvhotera dzisiko panzvimbo dziri nyore kuti vakaremara vakwanise kuvhota zviri nyore. Ndakamira kudzese muHarare ndiri pakuisa mudadiko.
Takasunga, 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 takasunga.